upenyo wako pakanyau ya makata akawanda sei zvikanyarema sei zvikanyarwadza sei ramba uchingoshingirira nokuti Mwari vanokuda Jesu akarwerwa pamuchinjikwa kudzikinura iwe wenene kuti zvimire zvakanaka pakurarama kwedu zvinongoda kushingirira nguva dzose baba Abrahama vakashingirira Hana ndokushingirira Jobho akashingirira kunyange akasangana nematambudziko mazhinji takatoshingirira kuparidza ivhangeri yomuchinjikwa saka iwe neni ngatishingirire nekuti Mwari vanotida.